manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 4/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika vaBill Saidi vanoshaya kuZambia mushure mekurwara kwenguva yakareba.
Sarudzo yekuBigita West yoita mutauro bato rezanuPF richipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Dzevamwe vanhu vari kupindawo vachikwikwidza musarudzo iyi.
Migwagwa yemunyika yewedzerwa kuipa nemvura iri kuramba ichinaya.
South Africa yoyambira kuomesera vekunze vanopinda munyika iyi vasina mapepa akakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika zana kusanganisira nhengo dzedare reparamende vari kutarisirwa kumiswa kumatare munandira vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekuratidzira kwakaitika gore rapera. Mumashoko aro kuvatori venhau, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro anenge ari mubishi kumirira vanhu ava vanosanganisira amai Ronia Bunjira navafani munengami nhengo dzedare reparamende dzichimirira MDCT muHarare. Kutongwa kwevanhu ava kuri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Amai Bunjira vanenge vari pamberi pedare nevamwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuratidzira kwainge kwarongwa nesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA.
Musi wechipiri nhengo dzemasangano evanotengesa mumigwagwa dzakaratidzira patown house gore rapera kusanganisira vaStan Zvorwadza dzinenge dziriwo mumatare. Vamwe vachamiswa pamberi pematare vanosanganisira vaPromise Mukwananzi nenhengo dzesangano ravo reTajamuka uye mufundisi veRemnant Church vaPhilip Mugadza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi avo vanotiwo vazhinji vevanhu ava vakangosungwa vasina mhosva.
Vanhu ava vanhu vakasungwa gore rapera vakatanga kuita mhirizhonga vanhu vachiratidzira kuti zvinhu zvaoma munyika. Saka vanhu vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare, vazhinji vachisungirwa kunzvimbo dzakaita senge vana Epos, Mabvuku nana Waterfalls. Vamwe vacho vakasungwa mumwedzi waNyamavhuvhu, vamwe vanga vasungwa mumwedzi yanga yadarika. Izvozvi vanenge vachitarisirwa kuti vachaenda kumatare kuti vanotanga kutongwa. Vanga vachienda kumatare vachingonopinda mudare vozozwa kuti vanodzoka musi unoteera. Asi izvozvi tiri kutarisira kuti vana mutongi vachatonga nyaya dzacho dzopera.
Saka vanhu vese vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights here?
Vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akati wandei.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi vari parunare muHarare.
Gurukota runoona nezvekutakurwa kwezvinhu pamwe nevanhu Dr. Joram Gumbo vanoti mukutanga kwegore rino vari kutanga mabasa ekugadzira migwagwa mikuru yakaita seHarare kusvika kuChirundu uye weBait Bridge kusvika kuVictoria Falls. Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una kuti migwagwa yose munyika yazara makomba ayo ave kukonzeresa njodzi. Pane wokukandirana makobvu nematete pakati pemakanzuru neZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA nemari dziri kunzi nemamwe makanzuru dziri kutorwa nezinara asi dzisiri kuzoendeswa kumakanzuru aya.
Mari idzi dzinosanganisa dzematoll gates uye dzemitero yemotokari. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti zinara inofanira kupa guta ravo mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe emadhora pagore, asi varingopiwa miriyoni imwe chete yemadhora chete zvopa kuti migwagwa yemuHarare izare makomba. Mukuzaya nyaya iyi tabata vagumbo avo vatenda kuti migwagwa haina kumira zvakanaka.
Pane kaviri panyaya yamuri kutaura. Pane kuti nekunaya kwakazoita mvura zvakakonzera kuti mugwagwa wagara wava namakore akawandisa, wakaita makomba anonzi maportholes pachirungu, nokuti pasi pakabva patanisa kufamba panga panaya mvura yakawanda wanda. Saka iwayo maportholes iwaya aya kana kuti makomba anga ava kuita mumugwagwa tangati magadzirisa panzvimbo dzakasiyana siyana kubvira kubite bridge kusvika kuno kuHarare takanangana nokuenda kuChirundu. Ndiri kutirai kuti aizvozvo pamugwagwa wachoiya wenyu. Asi zvakare rimwe pane kutaura kwamaita kuti pangava nechika takawana mari. Mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes, wokuti maviri anenge akanangana nokubvira kuno kuHarare, maviri anenge akanangana nokuenda kubite bridge. Iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino. Vatakapa basa iroro vakawanikidza mari, vari kutotunza michini yavo, vakatovhura maakaunti avo muno kuisa mari. Saka tatakangomiswa nenzororo nerehorodei yenemvura yanga ichinyanyisa kunaya. Asi tichatangisa kuita basa iroro, vatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire tinoti ground breaking ceremony, tobva tatangisa kugadzirisa mugwagwa wachona mukutanga kwegore rino iri. Saka ndozvandingataura uyezve tinoda kutaura zvekuti migwagwa mikuruwo futi imwe yakaita senobva Bidbridge ino nekuvictoria falls iri kugadzirira zvakare pagore rino kuti tiite iya inonzi pachirungu dualization, yandabva kutaura pamusoro payo iko zvino pamusoro pomugwagwa weBidbridge uchiuya kuHarare uchienda kuChirundu.
Wakakosha sei mugwagwa iwoyo tichitarisa nyaya dzeupfumi hwenyika, Dr. Gumbo?
Mugwagwa weBidbridge uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare namasvingo ndiwo mugwagwa womusouthern Africa yatinoti SADC wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno muSADC nenyika dziri kumusoro kwedu yatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana DRC zvichikwira kumusoro kweAfrica. Bite Bridge border post ndiyo inonzi iyo muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica is the busiest, kutaura kuti ndiyo inoshanda navanhu vakawanda vanopinda nokubuda apa mabhodha pachona.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare.
Vari kumirira mapato anopikisa ZANU-PF musarudzo yekutsvaga vachatsiva nhengo yeparamende kubhikita West vamunyaradzi kereke vari kuchema nerekuti bato rinotonga riri kutyora kodzero dzesarudzo sezvo riri kushandisa chikafu pamwe nekuvhundutsira vanovhota nemhirizhonga kuti varitsigire. Mutoro wedu wenhau Gantry Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 mumasvingo vari kukukidza vanoti sarudzo iyi haisi kuitwa pachena sezvo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa nevatsigiri veZANU-PF. Vanokwikwidza vakamirira musangano weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti zviri kuitwa neZANU-PF zvinovarwadza nekuti zvinokanganisa kuita kwesarudzo dzakachena.
Ya, tingati ichokwadi kuti musangano weZANU-PF uri kushandisa zviya zvokudya kuti vange vachitsvaga rutsigiro izvo zvisingatendedzwi. Pane kwakawanda kwavari kunganidza vanhu kumaward centers avo vachipa vanhu chibage, vachipa vanhu rice, vachitsvaga rutsigiro.
Vanokwikwidza vanoti musangano unotonga uri kushandisa mari yehurumende kutenga chikafu sezvo vanhu vazhinji vakatarisana nedambudziko renzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura mwaka wapfuura. Vari kukukwidza vakazvimirira voga vaheya shoko vanoti bato riri kutonga riri kutyidzira vanhu nemhirizhonga kana rikasakundopa sarudzo iyi.
Ya, ZANU-PF yadzokorora chirongwa chayaita kubva kuna 99 ichiita basa rokupa vanhu chikafu panguva yemaelections. Patau evha nguva yacho yetiri inoi ivo vezanu vachona vari kumanikidza vanhu kuenda kumameetings avo, then votora pane vanhu vairegistra pa this election vari kutorerwa zvimaslips vachinzi kana vangozovhotera pano mumwe munhu usiri weZANU-PF, then tichadhilanewo zvatakamboita vanhu 2001.
Vachoko avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 kusvika muna 2013 vari kuMDCT inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti zviri kuita ZANU-PF hazvisi kuzodzosera kumashure vatsigiri vavo pakuvavhotera vachiti vane tarisiro yekukunda. Vamwewo vari kukwidza vakazvimiririra vaInnocent Muzvimbiri vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kusvibisa maposta avo ekuvatsvagisa rutsigiro.
Maposta ari kubvisiwa ichokwadi, ende pane vamwe vakatotora mufananidzo, in fact pane video footage inotozihwa yakaonekwa yemaposta achibvarurwa. Chokwadi chiriga nechokuti maopposition candidates ese hapana ari kubvisa maposta eZANU-PF kana umwe zvavo. Maopposition candidates ose ari kuzvibata zvakanaka, ende wetiri kuratidza ushamwari nyange tikasongana tinowirirana. Dambudziko rinongova kune hama dzedu idzi dzangogara dzisingadiwo kuti vamwe vaexercise mademocratic rights avo.
Vari kukukwidza vakamirira Zimbabwe People First vakuda kwashe gopo vanoti vatsigiri vavo vakarohwa mwedzi wapera. Vakati vanotungamirira kampeni yavo vasurugurwe pamwe navaDesire Struggle Nyahunda vanova polling agent wavo vakarohwa zvakaipitsisa musi wa10 zvitagore rapera. Apo vamwe vatsigiri vavo vanopfuura 10 vakarohwa musi wa29 zvitakwadi 22 nevatsigiri veZANU-PF vakadzivisa musangano wavaita wekutsvaga rutsigiro. Vagopo vanoti vakamhanara nyaya idzi kumapurisa pakasungwa vatsigiri veZANU-PF asi vakazongobudiswa vasina kutongwa. Asi nhengo yeZANU-PF amai Beauty Chabaya vakaramba kuti papfungwa dzavo panhare vachiti vaiva vakabatikana nemisangano vakavimbisa kuti fonera asi havana kuzozviita. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Cherit Mazula vakaramba kutaura nezvemhirizhonga iyi. Sarudzo yemubhikita West iri kuitwa musi wa21 Ndira iine vanhu vatanhatu vachatatsurana kuti vamirire vagari venzvimbo iyi muparamende. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsiva nzvimbo yakasiyiwa navamunyaradzi kereke veZANU-PF avo vari kupika jeri kwemakore 10 mushure mekubatwa nemhosva yekubata vana vadiki chibharo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunipenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru anoona nezvesarudzo muGambia atiza munyika iyi muchire mekutyisidzirwa nekuzivisa kwaakaita kuti vagara vachitonga kwenguva ndefu vayaya Jame vakakundwa musarudzo dzemwedzi wapera. Mumashoko ari kubva kuhama dzavo, sachigaro weIndependent Electoral Commission vaAliu Momanjai vakatizira kuSenegal mushure mekunzwa mashoko ekuti vakuru muhurumende yeGambia vaironga kuvatorera matano.
Sangano reUnited Nations rinoti zviuru nezviuru zvevanhu vemuIraq zvakamanikidzwa kutiza guta reMosul mukati memazuva mashanu adarika kubva pakatanga mauto ari kutungamirwa neAmerica kurwisa kechipiri mukuedza kwawo kununura guta iri kubva mumaoko echikwata cheIslamic State.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari muparamende kuCapitol Hill nhasi uko vari kukurudzira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kuti dzichengetedze mutemo wechirongwa chavo chezveutano. Vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vanga variko zvakare kuti vataure nevebato reRepublican pamusoro peurongwa hwavo hunosanganisira kuvandudzwa kwechirongwa ichi, icho chinonyanyozikanwa nerekuti Obamacare.
Mm-hmm. Muchikamu chedu chatino tarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende yeSouth Africa rekuyambira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi zviri kudzoka munyika iyi kuti zvigadzirire kusungwa pazvinongopinda muSouth Africa. Danho iri rinotevera kusungwa kwezvizvarwa zveZimbabwe 14 zvakawanikwa zviri mumotokari yaive nevanhu 30 nemumwe, asi iyo ichifanira kutakura vanhu 15 chete yaipinda muSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vakurudzira masangano akazvimirira kuti ashande pamwe nehurumende yavo mukuona kuti nyaya yekupinda kwevanhu munyika iyi yabatwa nemazvo.
Nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutarisirwa kubuda munyika zvichipinda muSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu vanoti zvakakosha kuti hurumende yeSouth Africa itambire kuti zvinhu hazvina kugadzikana muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti ikwanise kubatsira vari kutiza munyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMambeu pamusoro penyaya iyi.
Sekutanga tinenge tichida kutarisisa kuti yambiro yavari kupa inorevei. Chatinoziva isusu seZimbabwe Exiles Forum ndechekuti vanhu kana vachinge vachitsvaka upoteri mukati meimwe nyika vane kodzero yekuti vawane rubatsiro. Saka kuzivisa vanhu kuti vachazenge vachisungwa kana kuti vachitambudzwa kana kuti vachiita sei izvozvo zvinenge zvisingaenderani nemutemo international immigration. Chavangange vachitaura ndechekuti nderupi rubatsiro rwavangapa vanhu kana vachinge vasvika mukati meimwe nyika, zvisinei nekuti vasvika vakamira sei. Nekuti chatinoziva ndechekuti munhu anenge achitiza zvaanotiza kazhinji kacho haakwanisi kutakura madocuments, nekuti madocuments acho anogona kukonzera kuti azokwanisa kuidentifaiwa nevanenge vari vaanenge vachitiza kana zvichida inga vahurumende saizvozvo.
Asi kavaMambeu, tinoona kuti vamwe vanenge vazopinda muSouth Africa imomo vari kungosvikonyangadika vasingazoendi kumahofisi vachinotsvaga upoteri sezvamuri kutaura.
Zvatiri kuidza kuti tionesari ndezvemataurirwo avaita. Ivo ngavakurudzire sekukurudzira kwatinogara tichiita kuti munhu achinge apinda mukati menyika ino yeSouth Africa anogona kubatana namahofisi edu kana asingazivi kuti mapepa anogadzirwa sei, inganzi refugee pepa. Isusu tinozovabatsira kuti vasvike kunzvimbo idzodzo. Asi kuti hurumende iyambire vanhu kuti vachasungwa ivo vari vapoteri inenge ichiita kuti zvinhu zvisamira zvakanaka. Saka tiri kuti kana vanhu vachinge vapinda ngavatambigwe nemufaro, vazivisiwe kunzi information yekuti mahome affairs angavabatsira kana kuti maofisi akavamirira ndeasi, nekuti vanhu vachatogara vachipinda.
South Africa yakazotambira here kana kuti inotambira here kuti muZimbabwe zvinhu hazvina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti vanhu vangapiwa upoteri?
Chekutanga hurumende yeSouth Africa as a powerhouse kana kuti seine ikonomi huru mukati meSADC uyezve ine chigaro chatinenge tichitarisira, ine kodzero yekuona kuti mararamiro evanhu mukati menyika yeZimbabwe akamira sei politically. Tikatarisa zviri kuitika muZimbabwe iko zvino, kwanga kune mawaves of activism, vanhu vachitaridzika kusafara kwavo neutongi hwenyika. Asi mukuitika kweizvozvo munorangarira kuti pane maactivists akaabductiwa tinava Patson Dzamara, vaitai Dzamara mukoma wacho akanyangarika. Vazhinji vanosungwa vachikandwa mumajere. Saka kuti tigone kuti vanhu ava vari kuuya vari kutiza dzimwe nhau, isi chatinoona ndechekuti vari kutiza utongi husina kumira zvakanaka kana kuti zvepolitics, nekuda kwokuti zuva nezuva vanhu vanoabductiwa, vamwe vanongotorwa vachinorohwa nemayuthi kana kuti nemasoja kana kuti nemapurisa, hazvizikanwe. Saka mamiriro ezvinhu kuZimbabwe haana kumira zvakanaka, haakodzeri kuti vanhu vangange vachigona kurarama varimo.
Tinonzwawo gurukotaro zvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vari kukurudzira masangano akaita serenyu anoshanda akazvimirira kuti anga ainewo chaanoita mukuona kuti nyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika dzarerutswa. Imiwo muri kushandawo here nehurumende yeSouth Africa sezvavari kukurudzira izvo?
Tinoshanda nehurumende yeSouth Africa chokutanga panhau yemapemit. Tiri kuti kuhurumende yeSouth Africa tinokumbira kuti mapemit ava makambotipa aya special dispensation ngaarinyuiwe, ndicho chekutanga. Tozotizve kune vanhu vatsva vari kusvika, ngavapiwewo mukana wekuti vawane mapepa akanaka zvisingavatambudze. Saka kana vachinge vapiwa mukana wekuti vaone mapepa akanaka pasina kuvaisira maproblem mberi kwavo kana kuvatsiretena nemaarrest, vanogona kuva vanhu vanozova accounted for ende vanozokwanisa kucontributa kuekonomi yesouth africa. Saka isusu tinenge tiadvisawo vanhu vanenge vachipinda mukati menyika yesouth africa, zvikuru sei vanobva kuzimbabwe, kuti ngavaende kumaofisi edu vanyorese, uyezve ngavanonyoresa kumahofisi ehome affairs kuti vapinda mukati menyika ino vachitsvaka upoteri. Vodzonagadzirirwa nhau dzavo dzeupoteri, dzimwe dzinorambiwa, dzimwe dzinobvumiwa, asi tinenge tiripo kuvabatsira kuti kana dzarambiwa ndeapi matanho angatorwa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweafrica musangano rezimbabwe exiles forum vatinoma mbeu vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, nasi tiri kutarisa yambiro yapiwa neSouth Africa yekuti icharanga zvakasimba vose vanopinda munyika iyi vasina mvumo. Takatarisawo zvingawirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubuda munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Vazhinji vacho vasina magwaro ekuti vapinde munyika iyi zviri pamutemo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Vagari vemuguta remutare vari kuchema chema nekuparara kwaita nzvimbo dzekutambira mitambo kumisha inogara veruzhinji. Nzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji kwamutare hadzina nzvimbo dzakakodzera kuti vanhu vatandare. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda kuno vanoti vave kutoona vechidiki vachiswera vachitamba njuga mumakoronga, vamwe vachitambira nhabvu mumigwagwa nekuda kwekushaya nhandare dzakakodzera dzekutambira mitambo yakasiyana-siyana. Vaatha Muriengwe, mugari wemumusha wesa kubva kwamutare. Vamuriengwe vanoti vanogara vakachema chema nekuda kwekushaya nzvimbo idzi mukutare mutare.
Magrounds ese auda kuti amendeni boys akaneglectwa for a long time, but kuno kusposova tinombotira kuita yende kuti zvidi tiporera chori tambike tichekesa uswa then so boys havana hakuna mumwe kuti vanhu vangaenda vangaswera vari.
VaChristopher Chaipa vanogara muchisamba musakubva zvakare. Mukuru uyu anoti dai kanzuru yaikwanisa kugadzirisa magrounds aripo pari zvino zvaibatsira kwazvo.
Toshiro dai magrounds edashimentinwa nguva nenguva aramba ari standard yakanaka. Nekuti muri kuona zvakaita ground redu rine mahambo rimwe side, of which zvinokwanisa kukwadzisa maplayers edu. Saka dai kanzuro yange yakwanisa kuramba ichigona kuti mentira magrounds kuitira kuti play yedu inge ichitambika zvakanaka.
Vanoona nezvemitambo vachishanda nesangano rakazvimirira roga reSports for All Zimbabwe vaPatrick Manzini vanoti zvinonakira guta kana pakave nenhandare dzemitambo yakasiyana-siyana, kwete yenhabvu chete, kuedza kuti vechidiki vange vane chekuita nemitambo imwewo. VaManzini vanoti nzvimbo idzi zvakare dzinosungirwa kunge dzichichengetedzwa.
Yeah, I don't want to go something to cover like Juro, and then they will play inside, and then my coach said that Mongo is more playing fields like that one day. They could go on a one or can find them for tennis, it won a pandambo, and then we want to, and then they will be grouped together and on one of Tambira.
Va Obeti, Gilbeti, Vemumusha Wichikanga, avo vaimbodzidzisa tsiva kuno kwamutare vanobvumirana navamanzini.
Chekererwe yeswa kana at least fans tuziva kuti zvinhu zvakaoma, at least fans pogadzirwa futi amwe masenders asiri because vana vari kunzetetwa nesuka chete. Kune mamwe maningi type of sports yakasiyana nesuka, poiswawo kana iwo ana tennis vari kwawa kana ana cricket vari kwawa vana vachingodini vachingowana pekutandimbira.
Mumwe mukomana wechidiki wemumusha weHobos kuno kwamutare Aaron Jekwa anochemawo nenyaya yekuti kune nhandare yekutambira kure uye kwakaita kusango, zvinopa kuti kutyise kutambirako kunyanya nguva ino yekurima.
Redu iro harina mabha plus 40 ri harina kana materesisi kuve rinongori kwakaita musango. Saka pane rwizi yudai panorinasodarika ipofu tinotenderera nhoku haizvo nguva yemagwereka anhu anotogona tobhinywa. Saka ngatibatsi dai hatibatsiro kuti ground redu rigadziwe.
vaimbove murairidzi mukuru wenhabvu muFIFA uye vari murairidzi wenhabvu muZimbabwe vamasimba Chihowa vakurudzira kanzuro yeguta remutare kuti isiyane netsika yekugovera nzvimbo dzekutambira senzvimbo dzokuvakira dzimba uye nekugadzirisa dzakaparara nekusabatwa zvakanaka. Vanoti kanzuro yaichakoshesi mitambo asi kungopa vagari pekugara pasina nzvimbo dzekutambira kana kutandarira. Meya weguta remutare vatatenda naMarare vanoti kanzuro ine shungu yekuvandudza nzvimbo dzekutandarira asi nekuda kwekushaya mari iri parumana nzombe kuti iite sezvinotarisirwa nevagari panyaya dzimwe dzekuitawo mabasa ekupa vagari zvakakodzera. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Makaterera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vatapi venhau vanoti varasikirwa zvikuru zvichitevera kushaya kwava Bill Saidi avo vanga vave nemakore adarika makumi mashanu vachitapa nhau pamwe nekunyora mabhuku. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaSaidi vanonzi vashaikira kuZambia, mwana wavaSaidi Lee Said Ben achinyora padandemutande reFacebook ati baba vaenda kumusiki uye vaive munhu akamuumba pamwe nekumuratidza nzira yeupenyu. Vatapi venhau vakawanda vakashanda navaSaidi mumakore akawanda vanoti Zimbabwe neAfrica dzarasikirwa zvikuru nekufa kwavaSaidi. Vatapi venhau vakawanda vati vaSaidi vaiva munhu aiziva basa rake uye aive asina matyira uye vakadzidzisa vanhu vakawanda kuita basa rekutapa nekunyora nhau. VaChris Chinaka vaudza Studio 7 kuti vaSaidi vange vari zitateguru rekutapwa kwenhau muZimbabwe neAfrica yose.
Vakazoshandazve zvinozivikanwa nemunhu wese mune mamwe mapepawo anenge akazvimirira oga asiri akarerekera kuhurumende. Kwavaizikanwa nenyaya dzavo kana chavanenge vamira nacho ndo chavaimira nacho. Munhu ainyora dzimwe nguva zvekuti tingati chinyorose chavo chaiva munondo, chaiva pfumo, wairinzwa kubaya kwaro kana pavanenge vachinge vanyora.
Vachinaka vanoti vaSaidi munhu akaita basa guru munyaya dzekutorwa kwenhau pamwe nekudzidzisawo vamwe muZimbabwe, Southern Africa neAfrica yose kuita basa iri.
Mwechavakaita muno munyika nemudunhu redu kunomo kuAfrica raiva rekudzidzisa vechidiki zvekutorwa kwenhau. Chinhu chetino kune vanhu vakati wandei vakadarikawo nomumaoko avo. Nyange pavanga vazoregedza mabasa kune vana vechidiki vakomana nevasikana vakagara vakavatora sasekuru vekutorwa kwenhau, ziteteguru revaipota vachivabvunza nezvemabasa ekutorwa kwenhau, achivabvunzawo pfungwa dzavo dzavaipa vasingatyi vasingatarisiri divi rimwe. Munyaya dzepolitics kunyorwa kwezvematongerwo enyika vaizikanwa chaizvo nenyaya dzavo dzekuti kana vamira pane shoko rino zva. Saka tinoromba kuti vaenda vatisiya, asi tinofara kuti takavaonavo kwenguva yakati kuti.
Mutori wenhau chengetai zvauya uyo akashanda navaSaidi kuDaily News on Sunday kubva muna 2002 kusvikira parakabvarwa nehurumende anoti vaSaidi vaive godobori munyaya dzekutapa nhau uye akadzidza zvakawanda kubva kwavari. Nhengo yeBoard Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter uyewo vakashandawo navabhirusa.
Tinotenda zvikuru Ivan tichiti vaSaidi vazorere murugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutero wenhau akaita mukurumbira munyika vaBill Saidi vanoshaya kuZambia mushure mekurwara kwenguva yakareba.
Sarudzo yekuBikita West yoita mutauro bato rezanupf richipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevamwe vari kupinda musarudzo idzi.
Migwagwa yemunyika yowedzerwa kuipa nemvura iri kunyanya kunaya. Tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi. Tino imba utimuchange mine sakari mangwana. Anokuwe ni gaene mfaro semazu wa ose. Ndini wenyu jonga kandemiri ndirimu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Tokusia emina Gibbs Dube muna u Zechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 4 zibandlela 2017 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba elodumo uNumzana Bill Saidi Gaseko.
Civil society organizations must play an active role in the management of
inhlanganiso zikaZulu kufanele zidlale indima enkulu ekuncedisaneni lohulumeni enhlelweni zokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi sokuqhamuke ukuhlukuluzwa kukaZulu esigabeni seBikita West okwenziwa khona okwenziwa ngamalunga eZANU-PF ngaphambilini kokhetho lwe-by-election. Uhulumende weSouth Africa uthi uzathwalisa nzima abantu abavela eZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Izizalwane zeZimbabwe ziyakhala ngokubhubha kukaMnumzana Bill Saidi, intatheli zindaba elodumo. USaidi osebenze okweminyaka eminingi eZimbabwe lakwamanye amazwe ubhubhela mhla kwele Zambia. Intatheli zindaba zeZimbabwe zithi zitshe amade ngokubhubha kukaSaidi okade engumthombo wolwazi. Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi sokuqhamuke ukuhlukuluzwa kukaZulu esigabeni seBikita West okwenziwa ngamalunga eZANU-PF ngaphambilini kokhetho lwe-by-election mhlaka 21 kulinyanga. Embikweni oyethule namhlanje, inhlanganiso le ithi abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla aphikisayo abavunyelwa ukwenza imihlangano yabo bekhululekile. Iziphathamandla zeZANU-PF zibikwa njalo zithenga amavoti ngokudla. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yeHeal Zimbabwe, uMnumzana Rawlings Magede, osichasisela ngokwenzakalayo.
I-candidate for People's First had a campaign rally eBikita West. Kulabantu from ZANU-PF uthi sabe irally yangkhona. So mina ngangisithi nxa lokho kuyenzakalayo when you are supposed ukuba le by-election, vele nxa sikhangelana le ndaba ze-peace ahead of a by-election, lokho already, it already points ukuthi i-by-election nangkhona. Sekule mbuzo, abantu bayabuza ukuthi nxa lokho kuyenzakalayo in an environment where you are supposed ukuba le ma-peace election, vele it compromises even the outcome yangkhona.
Ngezinye indlela uthi abancintisayo abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano yabo bekhululekile.
Yebo. Le, I think it came from Ward 22, 29 December. Kwa kule campaign rally for peace. Zimbabwe People say, ukuda kwa chikopo. Wa yenze rally e Kangarawe Business Center. And then during the rally, kwayenzakala ama disruptions from ama ZANU-PF. So at the end of the day, uGobo cancelled, was forced to cancel irally yangkhona. So ngangisithi nxa lokhu kuyenzakalayo in an environment where ama elections kumele abe free and fair, abantu baqalisa ukubuza umbuzo ukuthi but i-by-election on the 21st, is it going to be free and fair? I'm not saying, is it going to be free and safe? Na amanye ama candidates avumelwa ukukampaign.
Likhuluma njalo ngokuthi bakhona abantu abancitshwa ukudla. Kulokudla okunikwa abantu abanye bayakuncitshwa. Ungasichazisela khonapho?
Lama case, I think more than five. We abantu vanyizwa ukudla. In most cases, abantu laba they've been unyizwa ukudla because they support ama opposition parties and opposition parties. Namanye ama opposition candidates besides ZANU-PF. So, ungakuthi probably vote buying or what? But lokhu kuyenzakala eBikita West.
Umnumzana Rawlings Magete, isiphathamandla senhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zihlalisekile ngokusebenzisa iRand, ipula ledola leMelika ngoba iningi labo liphila ngomnotho waseSouth Africa. Zithi imali yohlobo lwama-bond notes luyasebenza kodwa kayeneli, ngakho ke zikhuthaza ibhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe ukuba lengeze isilinganiso sama-bond notes emaphandleni. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Tap Moyo text. Abezansi emaNdebeleni bathi bona vele inengi yenzalo yayo isebenzela eSouth Africa leBotswana, ngakho sebephila ngaleyo mali kukho konke abakwenzayo. Ibond not ingabasebenzeli ngoba isilela uma beyiqathanisa leRand lepula. Unkosikazi Rebecca Ncube isisebenzi kwelinye ivinkili uthi basebenzisa iRand kakhulu kule bond note abantu bebengalifuni kodwa sebelithatha.
Ngamaranda lamadola kodwa amadola amalutshwane iRand ayileliyandileyo. Ikuthi abantu bangapha bave abanengi basetshenzelwa ngabantu abavele eGoli, so bagcwele lamaranda kulamadola. Iye like lafika bese likhona kodwa lincane kakhulu. Abantu bebengani balokungani balirejecta, bengani abafuna ukuli-accepta, but hayi, everything is going well, sebelivumile labo baku-accepta.
Usomabhizimusi umnumzana Nqabeni Bebe uthi yena evinkilini yakhe kakabi lohlupho lokusebenzisa ibond njalo intengo yempahla ingamarand.
Hayi, bali-accepta kuhla, baliyali. Abantu siyabatshintsha ngalo, lokuthenga bayathenga ngalo. Hayi, alikabi le problem. Indawo yalapha iningi labantu basebenza eGoli, so imali yalapha eningi ngamarandi, yikho ama-prices ethu engamarandi. Imali yamadola ziba nilutshwane.
Ethi idola libe khona kuzonezi insuku kulo hlelo lwe-World Vision lokunikeza abantu imali.
Ibe ningi ngaze nezi nsuku ngenxa ye-World Vision. I-World Vision beholisa izakhamizi labodabane, i-drought relief, ibaholisa ngama-dollars. So of late sibe la ma-dollars amaningi njani, yikho sibe khona namapho.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Mayibongwe Dube uthi i-bond nothi lihle ngoba lisalingana le-dollar leMelika.
Ama-bond nothi sizathini ngoba kungumumo welizwe. Singakubongela ukuthi kungaphindi kuyehle kube sokurethwa. Kuhle ngoba kusalingana le-dollar.
Hayi, li-right i-bond note ngoba hayi likhanya lilomnotho, liyafanana ne-dollar.
Umnumzana Liston Ndlovu yena uthi kangaliboni i-bond note njalo kazi ukuba yimali enjani.
Hayi, mina i-bond note ngiyalizwa angaliboni. Vele nokuthi ikhale njani angikwazi ukuthi ikhale njani. Nakhona ukuthi khona i-bond note, kuthiwe i-bond note ngizwa besitsho bethi khona ayisiyo mali mali, bakubiza bethi khona babiza bethi ngama-burial check. Maye kuza kufa futhi siyakubekanga. Mina ngifuna ukwazi ukuthi siyakubeka ngabi khona lokho ngama-bond note. Kube basenzela imali ezabe yimali for life, kumbe za kufa kusasa nama-bond note analawa afele ezikhwameni zamvula.
Umnumzana Mehluli Moyo uthi kathokozi ngendlela ibhanga elipha ngayo imali njalo lama-bond note kawazwisisi.
Thina indaba yama-bond note le ndaba zasebhenki zokuthi imali yakho sokungathi uyayicela wena uyisebenzele asikuthandi khona lokho. Thanda ukuthi uma kuthi usebenzele $300 uthole imali yakho iphelele, hayi ngama-50-50-50.
U-Big Boy Moyo osakhulayo walumango uthe baduze le-South Africa ngakho abalankinga nge-bond note malingachiyani isisindo le-dollar.
Ha, lama-bond note siyayizwa ikuthi nje kubuye nje kuhle kuqale khona le ko-Harare ko-Bulawayo.
Tina hapa nje wako iMatabeleland seduze le South Africa siyasilokhu sibuka amaRand. Kodwa siyasibonti lako akulingani konke. North kuPort North kuyilingane le dollar le rand singarethi lapho sirethe khona.
Iningi labantu libike ukuba ibond kabasoke baligcine balidlulisela phambili ukuyabhadala indleko zekhansili ezibhedlela lasemabhasini ngoba abafuni kubhekana lodubo olufana lemali ezabolela emabhekini bethi baqakathekisa irandi lepula ngoba umnotho walo ulohlonzi njalo asiso siphamaso njengebond note abangaziyo ukuthi liya kumanini ukusebenza. Intengo eziningi ezansi emandebeleni zingamarandi lamapula ngoba bethi inzalo yabo enenyi isebenza khona njalo nini lanini baphila ngerand. Ngimele iStudio 7 ngisekezi ngingunompumelelo moyo.
Ngakhohlwa uhlelo lweStudio 7 live talk ngapast 8 ntambama kusiya ku9 ntambama kumakakasi awe 909 am lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Ku live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siphatha ngabe Zimbabwe abayadinga umsebenzi eSouth Africa bengela maphepha okusebenza emthethweni. Thumelani text message kunombolo ethi 0101 202 465 0318. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Singangeni esigabeni esilandelayo, what is kangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Barack Obama weMelika usedalele ePhalamende leCongress eCapitol Hill uyazama ukukhulumisana lamalunga edalele ePhalamende awebandla lakhe lamaDemocrats ukuthi bavikele umthetho awethulayo wezempilakahle ogcine unikwa igama lokuthi yi-Obamacare. Useza kuba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence laye usedale ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukuthi bangawubhidlizi bangawuphilisa njani lomthetho we-Obamacare. Kulabalindi abane abasebenzela inhlanganiso yomanyana womazwe womhlaba abalimele kakubi lamhlanje ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emodeni duzane lenkamba ye-United Nations esikhondlweni seSomalia. Kube njalo lo mbiko wokuthi uJanet Jackson nohlabela okwamagama uselo mntwana. Sonke isikhathi nxa kuqala umnyaka omutsha abantu abaningi bathanda ukuthi baziphathe kahle ukwenzela ukuthi umzimba uzace ngemfanelo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi lokho kuyaqhubeka kuyaguquka ngoba kunzima kakhulu ukuphila impilo efuna ukuthi umuntu ahlale egijima njalo adle ukudla okulungileyo. Konke lokhu kuphela kufuna imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana lakhe Sithole ongumdlali we-rugby eqoqa lo Mike Wobe we-Studio 7.
Isimo sikhathi selizwe kanti ukudla ukudla organic yabize esikhwameni sokungaba nzima plazi amanye ama-gym ukuthi abantu ahambe kuyo anganyathi sokufika ngokuthi ungaphi kwakhona but ma ungapha like i-Harare ama-price akhona anganathi intengiso yakhona zingangiphezulu.
Awungitsheleke zikhona indawo na lapho abantu bangathola ukudla okulungile okungabizi imali eningi?
Mbona kuyabe sekuthi siqala ukudla ukuze kwakudliwa ngakadala kungani kungaba ngcono lokhu nje ma uthi uqhubeka usidla ukudla nalokho okudla kaphesa ubona ukuthi amaphoshini akho awayenzeli makhulu kakhulu uyawanciphisa nje kancane kwenze ukuthi kungona ukudla lokho kungahlali emzimbeni ukuthi ma ukuthi sidla into siyabe sibe namandla ngoba la mandla bese siwachisa amandla lawa futhi ukuthi kungakungabi namafutha.
Ulaso isiluleko naso kunikeza abantu abadla ukudla okubi ngoba abalayo imali yokuthenga ukudla okulungile o lokho ya oku-organic kodwa basakhala bethi bafuna ukuthi bazace kancane.
So like ikhonga ukuthi kuyawumele banciphise kancane ukudla abakudlayo
nazima utawula mali ukuthi ungene ejimini usingakhona ukuthi uvuke ekuseni ugijime kumbe ma uqeda emsebenzini ukwangela ukugijima.
Besides ukuya ejimini, yiziphi iy'ndlela zokuzaca umzimba okungabizi imali eningi ezingatholakala eZimbabwe, njalo yiziphi izidingo ezizofunakala?
Hayi, ezibizi imali ephansi ngibona ukugijima ma ukuthi umuntu ongubaba singadlala la social. Isibhozi nama-weekend.
Abomama-ke?
Ukho ungakusiza lo. Abomama la mbona bengaya. Umama kathi esibangani balani. Angazi nje badlala yini ebhola kumbe kuyini. But okungabasiza ukugijima nje ma. Mbona iqhubeke kungcono.
Lapha sizwe umnumzana Lucky Sithole ongumdlali we-rugby exoxa lo Mike Wobe we-Studio 7. Ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa sezibuyela emsebenzini ngemva kwekhefu lekhisimusi lokuphela komnyaka, iziphathamandla kwele South Africa zixwayisa labo abangena elizweni lelo bengelancwadi ezisemthethweni ukuthi bazathola imbila zithutha. UBenedict Nhlapu usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapolisa omgwaqo kwele South Africa selengelankani ngemva kokuba umtshova uvela eZimbabwe okhangelele ukuthwala abantu abalichumi lanhlanu 15 utholakele uthwele abangamachumi amathathu lanye 31 phose ingxenye yabo 14 kungabaselizweni ngokungekho emthethweni. Abalichumi lane laba bahle babizelwa abogatsha lwendaba zasekhaya ukuze babuyiselwe emuva kwathi umtshayeli wekhombi wayavalelwa esitokisini. Lokhu sekwenze iziphathamandla zethula isixwayiso esikhulu sokuthi abazazama ukungena elizweni bengela mvumo bazawukhomba olotshwala. Isikhulumeli sogatsha lwezokuthutha eLimpompo umnumzana Joshua Khwapa usekubeke kwacaca ukuthi kabasonke bagoqe izandla kusephulwa imithetho yemigwaqo lokungena elizweni. Ngaphambilini umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba laye ubekubeke kwacaca ukuthi ngeke kuvunyelwe ukuthi abantu bangene elizweni bengaziwa ukuthi ngobani kumbe ukuthi bafunane. Yena ke ufuna inhlanganiso zikaZulu lengatsha zonke zikahulumende zisebenze ndawonye ekwenqabeleni ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Civil society organizations must play an active role in the management of
inhlanganiso zikaZulu kufanele zidlale indima enkulu ekuncedisaneni lohulumende enhlelweni zokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni. Ingatsha zonke zikahulumende lazo kufanele zisebenze ndawonye ekulawuleni ukungena kwabantu elizweni.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye ngomunye wasebephinde baphinda ukuxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zithole ama-passport okungena kuleli njengoba esetholakala lula eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mabhena uthi kukhona okunye okufanele kukhangelwe ngurhulumente wakwele South Africa edabeni lokungena kwezalwane zeZimbabwe elizweni ngokungekho emthethweni.
Kulabantu esifisa ukuthi nga iSADC kuba le visa, iSADC workers visa, ukwenzela ukuthi labo abangatholanga lokho esithi ngama special permit ngolwasemzini labo bebe accommodated.
Umnumzana Mabhena uthi lobanje ukwehluleka komthetho kungasosizathu sokuthi abantu bengene elizweni ngokungekho emthethweni. Umthetho ungena kwabafuna ukuzosebenza kule South Africa ugcina usenza ezinye inhlobo zezisebenzi zizithole seziphakathi kwetshe lembokodo.
Ngoba sahlaziya i-new immigration law eya adoptwa ngo-2014 ikhuluma kakhulu ngama-critical skills. Ama-scientists siyakwazi ukuthi abantu abaningi lawo ma-skills ngabalawo, kodwa uzathola ukuthi umuntu ongutitsha uyafundisa ule quota permit. Iphe i-quota permit yasisuswa ke ngo-2014.
Kusanda ukuvuka omkhulu umsindo kwele South Africa ngemva kokuba umeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ethe izizalwane zakwamanye amazwe esedolobheni leJohannesburg ngokungekho emthethweni yizigangi okufanele zibanjwe zibuyiselwe kubo. Le yinto ephikiswa kakhulu umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Mark Bafo, yena othi umthwalo wokungena kwabantu elizweni weyeme kunhlangothi zonke ezithintekayo njalo kulunganga ukwenza sengathi abakwamanye amazwe yizigangi.
It is the duty of a government to control perils.
Kungumsebenzi kahulumende ukulawula ukungena kwabantu emngceleni. Kungumlando njalo wabakwamanye amazwe ukuthi badinge imvumo yokuhlala elizweni ngokusemthethweni. Kungumlando njalo kahulumende wokwenza kube lula ukuthi abakwamanye amazwe babe selizweni ngokusemthethweni.
Iningi lezalwane zeZimbabwe ebezisekhaya ngaleli kefu ziphakathi kokuphindela emsebenzini kwele South Africa njengoba amafektali lamankampani phose onke ekhangelelwe ukuvula ngeviki ezayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamhla kwezemidlalo intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usedulela ingxoxo ayenze lomdlali we-freestyle football uPeter Mpofu owaziwa kakhulu ngegama elithi Palolo.
UPeter Mpofu kumbe uPalolo waziwa kakhulu edolobheni lakoBulawayo njengengcitshi ye-freestyle football kumbe i-ball juggling. UMpofu wenza izimanga ngebhola lokukhahlela ngoba engaqala ukulitshayelisa emoyeni kuyabe kungani ulibophe ngentambo ukuze lingawi lapho elitshaya ngezitho ezijiniyo zomzimba wakhe. Engathanda uyalingqikila ngekhanda aze aliqabuje ibhola lingazange liwele phansi. Lokhu akusiwa amasalamusi kodwa kungoba umfoka Mpofu esele minyaka eminingi waqala ukwenza i-freestyle football.
Mina ibizo lami nguPeter Mpofu. Mina ngenza i-freestyle, soccer freestyle. Mina ngayiqalisa ngile 12 years. Ngasuyenza amaskiza. Ngangidlala kuMaCeltics. Ngalimala, ngangisuyenza amaskiza.
Kwamanye amazwe abalisayo eSouth Africa kuyaqhutshwa imincintiswano ye-freestyle football kodwa kwele Zimbabwe uMpofu nguye yedwa oziphilisa ngokwenza lo mdlalo esedolobheni lakoBulawayo. Kuthi esigodlweni iHarare kunoDizayambitso ongumfowabo wabadlali abake badla ubhedu bedlalela amaqembu atshiyeneyo ababalisa uJohn Nufarai kanye loDavis Mbitso. UMpofu uthi iphupho lakhe ngelokuyancintisa kwamanye amazwe nxa engathola abangamxhasa.
So mina into engifisayo ukuthi nami ngiyefika ngiyekhompitha nabanye abantu abakwenzayo kule competition vele yangikhona e-freestyle kule World Cup yangikhona e-freestyle even kuma-Olympics kukhona. So I need ama-sponsors, abantu abangangikhanyela lami ukuthi ngiyekhona ngani lami ngiyelimela iZimbabwe ilizwe lami.
UMpofu leminyaka engama-20 lathoba munomunye yokuzalwa njalo uthi umdlali oyisizalwane selizwe leBrazil uRonaldinho nguye umdlali owamenza waqala ukwenza i-ball juggling. I-freestyle football iyo aziphilisa ngayo loba nje ekhala ngokuba imali ayitholayo incane okuyikho okumenza abe lentshukuntshu okuyancintisa kwamanye amazwe lapho umdlalo lo uqakathekiswa khona. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwezokuzilibazisa lamhla siqoqa ngomdlalo kaloyiko okhangelane lokwehlela izalwane zeZimbabwe ezahlaselwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umqondisi womdlalo lo uSiza Nkosi uthi sebezama ukuthi bacele uhulumende weSouth Africa ukuthi avumele ukuthi abantu bemathebeleleni leMidlands bangene kwele South Africa bengelamaphejana belamaphepha e-special permit. Uqoka ngalolu daba lathi lapha e-Studio 7.
Ukwenza show ukuba wonke ama-platforms la e-South Africa abantu bayazi about i-Gugurawundi genocide and bayazi ngendlela abantu bakwaMthwakazi or sithi amaNdebele aphathwe ngakhona ezini. Also, into esifuna ukuyenza is that we want to ask for special permits for especially abantu bakwaMthwakazi or abantu bakwaBulawayo because we know ukuba they are marginalized eZimbabwe. They are given second class citizenship.
Kuna ukuthi lidinga amaphepha lawa ubona zani kungahamba njani?
Okay, into esizamayo ukuba si thethe nabaphathi abakhulu abakwendaba zabantu which is home affairs ukuze abantu abasuka koBulawayo okanye abasuka koMthwakazi eMathebeleland bakwazi ukuba mabefika la eSouth Africa bathole ke amaphepha azobavumela ukuthi bakwazi ukuthi basebenze, bakwazi ukuba benze izinto nabo ezobenza ukuba njengabantu bazibone bene stima because siyazi ukuba abahloniphekile mabe kwa Bulawayo o mabe besemathebeleland ngendlela abaphatha ngayo
singathi kodwa lina selikhulume yini lo hulumende lavumelana ngakhona kokumbe
siye sabhala incwadi sibhalela ke uMalusi Gigaba ongumphathi weHome Affairs ngalolu daba njalo silungiselele ukuba sizoba nemarch esizoba nayo bekumele ngabe sibe nayo ke sibe nayo last kulonyaka ophelileyo but uyazi ukuba la eSouth Africa kuye kwaba nama-fees must fall protest lapho abantu bebebhikisha kakhulu so thina next kulonyaka oqalile into esizoyenza ke sizoba nemarch sisiyaqala ku-Home Affairs sisiyokhulumisana nabo ngale ndaba yaleletha ile ncwadi esasiyibhalile esasicela uba abantu bakwamthwakazi banikezwe ke amaphepha akhethekileyo kunabantu bonke baseZimbabwe jikelele then so lonyaka ke sizoya ke siyokhulumisana nabo ngalokho
libonazani uyaphumelela yini kuzaphumelela kumbe kuyahamba njani ngombono wakho
ngokubona kwethu kumele ngabe kuyaphumelela because iSouth Africa ke ilizwe ke elinikezayo abantu bokuphephela ke incwadi esemthethweni kodwa ke into esiyaziyo kuba abantu abaningi abasuka ngale basuka sebebaleka bengenampepha and kufike kube nzima ukuba bazithole lapha but ke ngendlela ke uhulumeni walapha eSouth Africa owenza ngakhona sinethemba elikhulu ukuba abantu bangawathola la maphepha.
Lo ngumnumzana Siza Nkosi, umqondisi womdlalo wokuzilibazisa okaloyiko obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg khona ngale kwele South Africa. Ye, kwamanje-ke silo mculo okaBob Marley lapha-ke silitshayela sikhona ngapha-ke e-Voice of America e-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Sizwa siphuma ngapha-ke e-Voice of America yithi lapha. Sithathele lithuba ukuthi sibale umbiko ovela komunye osibhaleleyo lapha e-Studio 7 uNqobani Ndlovu uthi sakubona wena msakazi ophethe eyami ngifisela inhlanhla khona ngapho-ke lo mnyaka omutsha olenjabulo ngiphinde ngibingelele laba-ke abalandelayo umama ongizalayo unakanqobani ubaba ongizalayo usanqobani abanawami bonke lezakhamizi zonke zesakhile ngithi happy new year ngicela ubadlalele ingoma yetukuye ethi isayi siyayithandaza inkosi. Ye, siyabonga kakhulu. Ye, singakayihlukani kothani ke mbale okungani besilakho namhlanje. Umnumzana Bill Saidi, intatheli zindaba elodumo kasekho. Uhulumende weSouth Africa uthi uzathwalisa nzima abantu abavela eZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni. Wenza izimanga uPeter Mpofu odlalisa ibhola lokukhahlelwa umzimba wonke. Lo nguKips Dube olivalelisayo sulukandaba ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.